Kwaiva kare kare zvedu tichakagara tisina kumboona zvimwe zvakawanda wanda. Asi iko zvino tototanga zviitsva. Kare kare ikoko tanga tichitotanga zvedu tichiita zvinhu zvedu zvataida tichimba tichiti.
Ngoma yangu yokutamba nayo. Ngoma yafama uyawe. Kurudzai muchazaravo.
Akashata mani hamuimbi gwakanaka here?
Usavarere zvarere usavarere usavarere zvarere usavarere usavarere zvarere 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 usavarere
usavarere usavarere usavarere
Zavarere, 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 zavarere.
Ah, dziyo dzinzo munongemba mani imwi, munokonesa mashavi kubuda muchimba kuti. Dziyo dzamunokoniwa idzi dzakanaka dzakane. Munongo imba futi mvura hamugoni kuimba futi hamuimbi dzidzi here munongo kuda muchiona
Musharatedze nzira naye kana tazoshongana nashe uku kudenga uku tichazondofarai kweyo patichandosunungurwavo Kana tazo shongana nashe Uko kudenga uko Valipa Pedu funga Ndera kenyoro chiterira Nasi uno muta Ashiti chivuya Ticha zondo farai kweyo Pati chano sunungu pavo Kana tazo shongana nashe Koko kudenga uko
Nanditi mose mnozi wakuti zakanaka vezos Namo ya Ndiyo nzi Sino kana wachimba nziyo zavo za mashavi Hamuzukuti mashavi chinu Mashavi chinu shi chaive chekare iko zino temba zimwe tichida itichiti.
Tino kue tera yave masikati no siku. Sitarako rinamate ushe wako usike. Yave oga ndino mopa mwea mevere lupenyo. Andiseve yesu wangu. Peso gracia Vanenga va quatiri yaveo gandino mo pa mwe a mebe de lo penyo andi sebe yesu mupe yesu gracia uya mwe ya musande bore tsa kudenga misebe yo mwenje wako misebe yo mwenje wako. Misebe yo mwenje wako.